manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuku 26 2018 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ndinopika kusemutungamiri weZimbabwe. Ndichavimbika kuZimbabwe. Uye ndichachengetedza bumiro remutemo.
Va Emerson Mnangagwa votora mhiko semutungamiri wenyika kuNational Sports Stadium nhasi.
Takabuda musarudzo nezvekuti takahwina sarudzo. And tinotenda vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa vemuZimbabwe, nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo zvikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowanda kwakumbunyikidzwa kana kubirwa.
Asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voramba kutambira utungamiri hwaMnangagwa vachiti vakabirira sarudzo.
Tinoyo kuona chinza dzine vanhu kuti munhu nokuna kushingirira uye kuti maofices ekuseva nyika akawanda.
Senator John McCain avo vaimbotaurawo zvakanyanya nenyaya yeZimbabwe mudare reSenate remuAmerica vanoshaya nechirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa musi wa30 Chikunguru musarudzo dzinonzi nemutungamiri weMDC Alliance avaNelson Chamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi vaMnangagwa pavanga vachigadzwa vadaidzira kuti vanoda kuti nyika ibatane ichifambira mberi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya izere nezvekugadzwa kwavaEmerson Mnangagwa.
VaMnangagwa vatora mhiko yekutungamirira nyika pamberi pemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava pachiitiko chaitirwa munhandare yeNational Sports Stadium muno muHarare nhasi.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa ndinopika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kuZimbabwe uye ndichachengetedza bumiro remutemo.
Help me God.
Vashituro mashoko mushure mekugadzwa kwavaitwa vaMnangagwa vatenda veruzhinji nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vakati zvesarudzo zvakapfuura yave nguva yekushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika kuwanisa veruzhinji mabasa kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekuedza kupedza dambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuedza kurwisana neuori mukati memakore mashanu ari kutevera vachiti vese vachawanikwa vachiita zveuori vachasungwa.
As your president, I pledge to act fairly and impartially without fear or favor. As a president of...
Semutungamiri wenyu wenyika ndinokuvimbisai kuti ndichaita zvinhu pasina rusarura pasina kutya kana kusarura semutungamiri wezvizvarwa zvose zveZimbabwe. Ndiri mutungamiri wenyika anoteerera uye mushandi wevanhu.
VaMnangagwa vati vatambirawo tsamba yabva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe yekuvakorokotedza pakugadzwa kwavo iyo yanzi yauya nemwanasikana wavaMugabe amai Bona Chikore Mugabe. Mutsamba iyi iyo yaverengwa navaMnangagwa vaMugabe vati vakundikana kuvepo pachiitiko chanhasi sezvo mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwavari kurapwa sezvo vachinzi vari kurwara zvichitevera kuramba kuri kuita mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kukunda kwakaita vamunangagwa munyora anoona nezvemitemo mubato rezanu PF vapo mangwana vati havasi kushushikana nekusauya kwavachamisa nebato ravo pakugadzwa kwaitwa vamunangagwa.
Vanofanira kudzidza kushamira zvabva kuvanhu. Vanhu vakavhotera vamunangagwa. Kana vaidiwa navanhu vaida vakaona mavhoti akawanda kudarika vamunangagwa. Asi vanhu vakavhotera vamunangagwa. Saka chamisa mwana wedu. Toda kumukurumbira kuti azive kuti kana ukapinda musarudzo unogona kuhwina kana kudyiwa. In this case akadyiwa ngatitapire izvozvo. Nyika yedu iendere mberi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachaomba komisheni ichaongorora nyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu nevanofungidzirwa kuti mauto. Vamwe vevanhu ava vairatidzira asi vamwe vakangobatanidzirwa. Zvichakadai gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vati zvaida kuitwa navachamisa zvokukonzeresa kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivhure dura remashoko ezvakashandiswa musarudzo kana kuti sevha zvaive kunze kwemitemo. Nokudaro vati vachamisa vanofanira kutambira kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa.
Zvavanga vakuda kuita kuti vanovhura sevha hazvisi provided for nemutemo wavaifanira kunge vachiziva kubva pavakatanga nyaya yavo.
Pakugadzwa kwavamunangagwa nhasi panga paine vatungamiriri vedzimwe nyika vanosanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vanore zvakare mutungamiriri wesangano reAfrican Union, mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiriri weDRC vaJoseph Kabila, mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu, mutungamiriri wehurumende yeLesotho vaThomas Tavane, mutungamiriri weBotswana vaMokwetsi Masisi nevamwe vamiriri vedzimwe nyika dzekumavirira vaimbova mutungamiriri weBotswana vaIan Khama havana kuuya panga pachigadzwa vamunangagwa kunyange hazvo vakange vakakokwa. Kunyange hazvo vachamisa vasina kuya pakugadzwa kwavamunangagwa, mutungamiriri werimwe boka reMDCT Muzvare Tokozani Kupe neutungamiriri webato ravo vanga varipowo pachiitiko ichi. Kugadzwa kwaitwa vamunangagwa nhasi semutungamiriri wenyika kunoreva kuti ndivo vave mutungamiriri wenyika wechipiri akasarudzwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, kunyange hazvo vamunangagwa vati vari kuumba komisheni yekuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu muHarare, mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vati vanhu veMDC Alliance ndivo vakakonzera mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu iyi yakapa kuti vanhu vatanhatu vazopfurwa nemauto. Zvichakadaro, vebato reMDC Alliance vanoti havasi kuzotambira utungamiri hwavamunangagwa vachiti vakabirira sarudzo. Mundoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance Dr. Ngululeko Sibanda vanoti mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa havana kuenda nekuti havasi kuwirirana nekutorwa kwemhiko navamunangagwa.
President Chamisa vanga vasiko vakataura nezero kuti even dei vanga vakadaidzwa ka havadaidzwe kunovhiya mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu abambudzi dzacho. Panofanirwa kuitwa kutaurirana kuti aivaka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here. Ndozo vakataura nezero, saka ndosaka vanga vasiko. Kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko. Kasi imazvo saka kuti kusina President Nelson Chamisa iyi inauguration, hakuna inauguration. Kwanga kusina vanhu, zvisina basa nekuti vanga vati Dynamo Snyanenda zvinozotamba mustadium imomo.
Dr. Sibanda vashoronye kunetsana kwavanoti kuri kubuda pakati pavamunangagwa navachiwenga. Panyaya yenhaurirano, Dr. Sibanda vati havasati vasumwa zviri pamutemo.
Chikuru chakakosha ndechekuti President Chamisa vakanyora tsamba tisati tasvika musarudzo. Vakati nyaya muruda ita iyi haina zvakanaka, inonetsa nyika kuenda mberi. Uyai titaurirane. Ngavapindire tsamba iyoyo togoziva kuti vari serious. Totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana veZimbabwe kutungamirwa nevanhu vakasarudza. Tinozviita sei? Izvo zvakakosha. And President Nelson Chamisa nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadzirise, vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadzirise.
VaChamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane humbo kuti vakabirirwa musarudzo, uye vanoti ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo, and tinotenda vagari vemuZimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo sikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa, ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakava na vakataura nyaya dzesarudzo mai chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo constitutional court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa hapana chavanotarisira kuchinja munyika munyaya dzerugare nerunyararo.
Hatidi kukanganwa kuziva kuti vamunangagwa vakanga vakavimbisa vanhu kuti mushure me 100 days mapishuo achapera ndichagadzisa nyaya dzemari ndichaunze rugare nerunyararo zvavari kungotaura izvozvo. Asi tinoziva kuti rugare nerunyararo rwavo takarwuona masoja anofure vanhu vari kuratidzira murunyararo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vataura zvakanaka nemashoko ekuvaka muroma uzarirwe nerwisi.
Musangano weZanu PF musangano wava kuzikanwa nokureva nhema, saka hapana chitsva chataudzwa nhasi, hapana chitsva chatingaudza vanhu kuti chichaitwa nehurumende yapinda iyi inongova hurumende yeZanu.
Munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zviri kupawo kuti kugadzirisa nyaya dzezvoupfumi kunetse. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye aitawo hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Rwanya avanodzidzisawo paUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Chokutanga ndechekuti kugadzwa kwaitwa vamunangagwa as president weZimbabwe nhasi after constitutional court yarula musi wa24 kuti ndiwo akasarudzwa, izvinhu izvezvo hazvichinjiki, hazvikwanisi kubviswa. So toda kuti vatereri vazive izvezvo. Asi zvadaro zvinhu izvezvo zvisingabviri kubviswa, zvirizvo zvatovapo. Pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa munyaya dzepolitics dzeZimbabwe, nezvokuita nezvematongerwo enyika nezvokuti munhu anosarudzwa sei. Constitutional Committee yakaitwa munangagwa ndiwo mutungamiri ende ndiwo mutungamiri sezvazviri. Asi kuti munyika mune nokugadzikana, mune nokutenderana, vamunangagwa vave nechimedi, havawani ruremekedzo rwakasimba nokuti dare rataura nokuti vagadzwa. Vanowana ruremekedzo rwakasimba rwokuti ndimutungamiri wenyika, nokuti vana vemuZimbabwe vanogadza munhu kuti aite president vano vachinzwa kumanyukunyuko kuti zveshuwa ndozvatakaita. Asi chokwadi chiripo ndechokuti kusarudza kwamunangagwa kwakune matambudziko akawanda anozikanwa kana naye vamunangagwa nevamwe vavo muZanu, kuti matirwo anoitwa sarudzo muZimbabwe haana kuchena.
Munoona remangwana renyika rakamira sei?
Remangwana renyika yedu harina kumira zvakanaka kana vamunangagwa vakasai zvininipisa, vakasanyatsokubvuma kuti ndiri kutonga hangu. Asi maitirwo akaitwa sarudzo haana kunaka. So kuti nyika inde mberi, inini chikurudziro changu vachamisa navamunangagwa vanofanira kugara pasi. Vagara pasi havafanira kuti kwaichamisa tokupa zvakati ofisi, aiwa vanofanira kugara pasi vachamisa kuti hano munoona vamunangagwa chitongai. Asi kana tati mutongemi, ngatichiwiriranai kuti nyika yedu togadzirisa zvakati 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 zvakati, vowirirana mareforms anofanira kugadziriswa kuZimbabwe Election Commission, kubasa rinoitwa nearmy mupolitics dzenyika, kunyaya dzemedia. Vadaro vakawirirana vakanyorerana pasi, vamunangagwa vaenda mberi vachitonga, asi zvinhu zvanyoreranwa pasi zvagadzirirwa kuti vati patinoenda kusarudzo dzinoteera hatiiti dambudziko futi rechi resarudzo dzedu dzedzidzi dzenhema.
Tinonzwa vamwe vari kutaura ivo nyaya yehurumende yemubatanidzwa kana kuti GNU, imi munoona seizvi?
Haina, handifungi kuti kwai hurumende yomubatanidzwa ndiyo ingagadzirisa. Chinhu chinofanira kugadziriswa mareforms andiri kutaura iwayo, mareforms okuti even vachamisa vasarani gore rinouya kana muna 20 whatever kutatwa maelection kana vamunangagwa asipo, vanhu vanenge vachizouya kuzokondesa maelection vanokondesa maelection pasina kupokana.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Rwanya vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino regai tichimbonzwa zvangachitaurwawo nevamwe vatsigiri vezanupf vangari ku National Sports Stadium vataura nesangano renhau reAFP.
Tauya kuzocelebrate victory yeZimbabwe as a whole. Because I believe victory combat is victory edited. Siyajabula kakhulu ukubuya lapha sizobukela upresident wethu egcotshwa. Tinofara zvikuru kuuya pano kuzopenderera napresident wedu.
Vamwe vatsigiri vavamunangagwa vachitaura ku National Sports Stadium nesangano renhau reAFP. Muri yeAmerica iri kuchema gamba Senator John McCain avo vakashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaMcCain vainge vave nemakore makumi masere nerimwe kuberekwa. Vakarwa hondo yekuVietnam uye ndege yavo yakadonedzwa vachibva vasungwa muna 1967 vakapedza makore mashanu vari muturongo umo vaishungurudzwa zvakanyanya. Asi pakapera hondo iyi vakadzokera kuVietnam vakabatsira kuti nyika iyi itange kudyidzana neAmerica. Muna 2000 vaMcCain vakakundwa sarudzo dzemaprimary dzekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika navaGeorge Bush avakazomirira bato remaRepublicans musarudzo vachizokunda vaJohn Kerry vemaDemocrats. Muna 2008, vaMcCain vakazomirira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika, asi vakakundwa navaBarack Obama vemaDemocrats. Muna 2008, vaMcCain vakashora zvikuru nyaya yekunonotswa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muZimbabwe. Vakashorawo zvikuru nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzevanopikisa. Vakatiwo utongo hwejekerere nekutevedzera mutemo ndizvo chete zvaiunza utongo hwakanaka muZimbabwe nemuAfrica mose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst College muno muAmerica.
Zvinhu zvanyanyisa kurwadza nyika yavo vaMcCain. Ini ndakaita rombo rakanaka rekusangana navo muna 2008 ndichishanda semuintern kuCapitol Hill. Panakasanganawo navo munhu akataura zvakanaka chaizvo pamusoro penyika yeZimbabwe. Ipapo yaiva nguva yatanga tichangobva muma 2008 elections. Kune zvakawanda zvangazvichinetsa muZimbabwe, asi ivo vanga vana vaKennedy vachitaridza kuti vanoda kupa rubatsiro kunyika yeZimbabwe. Saka kubva painteraction iyo ndinoona kuti munhu akanga ane commitment kupublic service. Tichizivaizvo kuti ivo vanga vane 35 years vari mupublic service muhurumende yavo yeUnited States.
Tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwavo, chii chingadzidzwewo nevamwe vanoita zvematongerwo enyika muZimbabwe?
Chandinonyanyisa kuona chingadzidzwa nevanhu kuti munhu unogona kushingirira uye kuti maofices ekuseva nyika akawanda. VaMcCain vakaedza kuita president muna 2000 zvikakunda. Vakazotsvayazve muna 2008 kusvika vasvika pakuita presidential nominee wemaRepublicans. Asi pane zvimwe urongwa hwavanga vakaitirwa vari kusenate ikoko ndiko vakanyanyisa kuita impact yavo. Masvondo apfuura pane bill rakasainwa naPresident Trump richibudikidza nemaefforts avaMcCain. Tozoona zvekare kuti kune vanofarira Obamacare, vaMcCain ndivo vakaisa vhoti zvekare yekusevha Obamacare. Takatarisa kucampaign finance reform ndivo vakanga variko zvekare vachilida. Saka kazhinji vanhu vanenge vachifunga kuti akuti ndingogona kubatsira nyika ndinofanira kungoita president chete kana ndofanira kungoita chakati chete. Asi zvinoratidza kuti munhu paapinda muofisi yawapinda yese iyoyo, ingave kuleadership board yemunharaunda maunogara, ingave mucommunity board yedunhu renyu, ingave muparliament, kungave kusenate, isi wayo maopportunities ekuti munhu unogona kuita leave your legacy.
Dr. Chipo Dendere inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari parunare muno muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri vestudio 7 muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa zvakabuda mudare reConstitutional Court nemusi wechishanu. Muhurukuro iyi tine gweta vechidiki vanoshanda vari kuHarare. Koma Valentine Masaiti. Koma Valentine, imi muri gweta rechidiki, shuviro yenyu se mukomana wechidiki ari munyika yeZimbabwe, makatarisa mabudiro aita sarudzo idzi yangai iri yekuti kudii?
Ndakange ndakatarisira kuti ani nani zvakatawina sarudzo idzi atigadzirisirowo zvinhu zvatinofunga kuti zvatinogara tichinazvo zvakaita sekutitiwane mari mumabhanga. Nhasi pandafura nemudhorobha ndanzwa kuti rate ranga ritori pa 90% rekutenga maUS dollar uchishandisa EcoCash kana kuti uchishandisa mari iri mubhanga mako. Tinoona zvekuti izvo watolisa value yemari yako kana uine $200 mubhengi unopiwa $100 or $110 mari.
Mukoma masaiti, ngatiuyei pakutarisa kuti vamunotambawo navo nekugara navo munyika yeZimbabwe vari kunzwisisawo here udzamu hwezvazviri kureva kuti izvi ndizvo zvabuda musarudzo?
Hazvisiri zvahazvo zvavangakatarisira, nekuti tinoona kuti vechidiki vakaenda kunovhota vakati wandei gore rino vaine shungu dzekuchinjawo nyika yavanoti ivo vakazvarwa yati shatei pane zvayanga iri munguva yevabereki vedu mazuva akare. Vandinofambidzana navo vanoti zvabuda musarudzo hazvo, zvabuda mudare, mungangoti henyu ini semagweta ndizvo zvabuda, asi isu hatisi kugutsikana nazvo.
Mashoko enyu amungavapewo vamwe venyu vanodawo kurudziro nekusimbiswa vachitarisa ramangwana renyika yeZimbabwe muchidimbu ndeyekutiwo kudii?
Asi ini ndinoti kwavari vechidiki vese, ngatisarasei tariro. Isu vacho takutofanira kunge tichiita zvatinofanira kuita kuti nyika igadziriki. Hapana munhu watingatarisira atauya kuzotibatsira tisu vacho.
Nawo mashoko enyu mukoma masaiti, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ndinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Zvakanaka, ivateereri vedu manga muchinzwa kune gweta mukoma vechidiki Valentine Masaiti. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans, iko zvinorega tichiende kuna Kirim Dzamiri ataurawo nevamwe vanhu nezvekugadzwa kwavamunangagwa.
Ndavakufara, ndavakunesvika dziro mberi bhozi vangu munhu wese angachifarira kai haiwa hapana angachinyaka mafarira angu aripo angakadi totaura kuti mberi uko dzichaitwa zvakanaka. Zvokuti vangu vachiti Zimbabwe inovabatana, haiwa vanhu vakabatana.
Tonga Zimbabwe, kambe nebatana, basi nemandu, idipe, omana, idipe, ai nini ndafara, na idi achipinda zvake kuti atonge. Ndanyatsonzwa kufara ndirikunzwa kuti zvakanaka zvakadaro, ende ndiri kutarisira kuti vaidzi vachapitira zvakanaka, vana vedu vachawana mabasa, vana vedu vachakomborerwa.
Vamwe vatsigiri vezanupf vachipemberera kugadzwa kwavamunangagwa, asi iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nezvezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, apo vemakereke vari kumanya-manya vachiedza kuyananisa vemapato ezvematongerwo enyika. Nhasi tabata Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada uye vari chaplain weRoyal Canadian Army kuti tunzwe kana zvematongerwo enyika zvichienderana nezvechitendero.
Ndingati mufungwa mangu zvinofambirana, asi zvinofanirwa kuti zvitaurwe
kuti kana vanhu vari mune zvematongerwe enyika tinogamuchira kuti mwari ndivo vanoisa vatungamiriri pazvigaro nokusarudza vanhu kuti vave pazvigaro vatungamirire vanhu nokutya mwari paupenyu hwavo asi ndinofunga kana vanhu vakanyatsogara pasi vakaona zvinoda kuitwa nokutya mwari zvinogona kufambirana
tiri kuona vemakereke muchimhanyamhanya kuyananisa vezvamatongerwo enyika ndipo pane mubvunzo wangu kuti izvi zviviri zvinogona kufambidzana here
ndinofunga kuti basa rekereke rinofanira kuvapo kuyananisa nokuwadzanisa kwete kuparadzanisa vari mune zvematongerwo enyika asi ndinofunga kuti semakereke basa redu nderekumira pakati tichiyananisa nokuisa rugare kumusha kune vanhu maprofita vanoprofita kuti uyu ndiye unohwina uyu ndiye handifungi kuti ndiwo basa redu semakereke basa redu nderokunamata nokuyananisa nokuvapogona kutaura navatungamiriri vedu kuti vagone kuyanana tizive kuti nyange diye tiri kumapata anopikisana asi tese tiri vana vezimbabwe hakuna unofanirwa kuti mumwe muzimbabwe haana kukwana kana kuti pasino mumwe munhu kana kuti nhingi hatimudi
vatendi venyu mungavaudza kutii pamusoro pekumira kwakaita zvino
ini ndinoti kuvatendi vedu vanhu ngavasaneta kunamata vanhu ngavasatya ini ndinotenda kuti kana mwari vachida kuti vashandure zvinhu hazvina basa kuti ndiani wakamira muzhira unobviswa namwari mwari ndo vanoisa vanhu pazvigaro mwari ndo vanobvisa ini ndinongotenda kuti zviripo izvozvo nyange court case yakaitwa yakadeclare kuti president Emmerson Mnangagwa ndo vakahwina ini ndinongotenda kuti ngatizvigamuchire mwari vanobata shoko ramwari rinoreva muna vakori ndekuti kana zvakakwana zvasvika zvakakwana zvinobviswa saka ini ndinofunga kuti isu tirivo kuyananisa tirivo rugare tirivo munamato nokukurudzira kuyanana nokugara norunyararo rwakakosha irworwo
kana makatarisa kune ramangwana pane zvamunotyira Zimbabwe here
pane zvinhu zviviri zvandinotyira Zimbabwe chinhu chokutanga ndechokuti munyika muve norunyararo ndinotya kuti kuda panogona kuita mhirizhonga chinhu chechipiri ndinotyira kuti kunyange ZANU-PF yava na president mutsva zvake Mnangagwa asi wanga ari pati yesystem yaivapo kubva nava Mugabe arimo muhurumende for 37 years saka kuti nditi zvinouyisa shanduko yeupfumi hwenyika neikonomi handinyanyi kuona zvichiita mufungwa mangu
pane mamwe mashoko here amuinawo kuruzhinji rwezimbabwe
ndinofunga zvakanaka kuti tingonyengeterera nyika yedu vedu tinokutendai nezita rajesu mwari vakanaka ndimi mwari unoziva nyika yedu yezimbabwe tinokutendai norunyararo rwakavapo kunyange nesarudzo yakapfuura tinotogamuchira mwari kuti ndiko kuda kwenyu zvakabuda musarudzo inenge zvakabuda kumakoti tinonyengeterera president mutsva Emmerson Mnangagwa mwari muwanire nyasha mupei mweya wokuda vanhu ngeterera mwari opposition party MDC Alliance vachamisa tinoziva mwari kuti zvinorwadza vaitarisira kukunda asi hamuna kuzvitendera ndiko kutenda kwedu tinonamata mberi vamwe mapati esi tinonyengetera mwari muvape simba mutaure nomumwe nomumwe mweya mutsvene mubate runyararo ruonekwe kugadzikana kuti nenge nyika yedu mwari pane zvinhu zvatingatyira asi mwari munoita zvinoshamisa paupenyu takakuzivai kuti muri mwari vanokona pindirai
Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada uye vari chaplain muRoyal Canadian Army ndinoimba muchave nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka
Garira Jesu ndakanditira pamuchinjiko
tinotenda Tananuka nebe Christ like choir nekamboka tinoshandisa muchirongwa chino munau dzemitambo yatambwa nhasi mutambo wePresidents Cup kuNational Sports Stadium Dynamos 2 Highlanders 0 Mukaso Premier Soccer League Mutare City 1 Ngezi 0 Chicken Inn 0 ZPC Kariba 1 Triangle United 2 Blawayo City 1 Nichrut 2 Yada 0 Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya yemwina mutungamiri Gomo munhau dzeIsindebele
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi. Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthethe isifungo sokuqala umsebenzi namuhla ethembisa ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. UZulu uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi intambo bakahulumende wakhe abalohlonzi. Ilunga ledale lesenethi kwelemelika elidumileyo umnumzana John McCain kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa ugcotshwe lamhlanje ukuze aqalise umsebenzi emkhosini oqhutshelwe eHarare. Ukufungiswa kukaMnangagwa lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi nguye owanqobayo kukhetho olwedlule. Kubika uMavis Gama.
Hayi, Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium namhla. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle income economy.
UMnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa umnumzana Nelson Chamisa, yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance, ubengekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe lo msekeli wakhe umnumzana Obert Gutu bebekhona. Umnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. Umgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Amalunga ebandla leZANU-PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqalateke okwedlula amanye amalanga
kithi. Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa, umnumzana Joseph Kabila oweDRC lomnumzana Edgar Lungu wakwele Zambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda uthi kabakwamukeli ukukhethwa kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe.
IHarare ngikhuluma nje abantu begcwele emasontweni kwenzekani nje akula nto ebisenzakala. Ngibone ngani laye upresident uMnangagwa uyayangeka ngendlela izinto eziphume ngayo namhlanje.
Kungezwani usiyo phambili lina lithini ngakhonokho?
Akubone phela ukuthi idubo lukhona mntakamama yilo lokuthi khathesi uyabona ukuthi lathi stadium lapho kukhulume upresident uED wakhuluma vice president uthiwe ngalo mi vice president nganingwa ukuthi akhulume njalo akufinisela ayenze ukuthi vice president uyakhuluma nxa kule inauguration kutshengisa phela ukuthi uzano ngokwayo nxa betshontshile ukhetho akula kuvumelana ukuthi ongupresident ngubani kukhanye ngani uthiwe ngalokho esifukafukela laye khona futhi mhlawumbe atshengisele abantu lozulu ukuthi yena nguye oziphethe ngiyophethe intambo ngokwehluleka kwapresident Mnangagwa ukuthi alungise lolu daba kwenza into zibe nzima ngoba phela uhulumende ufanele abe ngukapresident upresident enze umathanda ngakho thina nanxa kuyukuthi bangazama ukukhuluma yokukhuluma nobani ukuzama yoningela mkhokhelo osegcekele
siyabona ukuthi selihambise udaba lwaku-African Commission ye-Human Rights lizamani khona
oliqinisele ukuthi kufanele phela iqiniso lazakale emphakathini ukuthi lokho okwenziwa i-constitutional court kuyinto engelampumela enhle njalo akulandelwanga i-evidence ebikhona kusuke nje kwenza into ebithandwa izanu wathi into ekade ifanele iphume lapho ngalokho ebesekuhambise thina emthethweni lapho
uDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF yena othi uChamisa lomanyano wakhe kumele bazehlise basebenze lomnangagwa.
Kube lilanga elihle kakhulu, ilanga elibusisekileyo. Umongameli omusha asegcotshiwe usephiwe ke imandate yakhe e-5 years. Osokuseleke ukuthi kona singene ke siyenze khonokwane sathembisa abantu sikhankasa okuthi umkhono awuvuke. Ngifisa njalo nginethemba lokuthi yona wonke umuntu uzake akhiphe ibhathi lake elepolitiki sike sigqibe ibhathi lentuthuko sithuthukise ilizwe lethu sithuthukise umkhono wethu ngoba yinto okumele sikwenza kulomunye umuntu ongasenzela.
Siyabona ke obomanyano we-MDC Alliance le-MDCT bathi konke lokhu akulancedo vele ngoba ukhetho lwajontshwa so ke bathi awusoze bekulandele konke khonokho.
Kuyatshengisela ubana ngabantu abangafuni intuthuko abantu abafuna amandla ngendlela zonke noma kusitsho ukuthi abantu kumele bethwale kabuhlungu abanandaba lako bona into abayifuna kuphela umbuso ngamandla kukanti-ke akumelanga kube njalo nxa ungumuntu ofuna ukukhokhela abantu ungakhokhela abantu ngofuna ukuthi bona beze ubuhlungu ukuthi wena uzungene esihlalweni yenza ukuthi ona into zibe lula mina ngokufisa kwami bengifisa ukubona ngabe ngiyababona lawa amadoda beshiya ebanganeni babo emelika langabi ngabi beshiya kodwa hayi khiphani izijeziso lezo kuthiwa ngama-sanction ngoba akulimazi ubaba Mnangagwa akulimazi abantu abaphezulu kulimaza uZulu ophansi so nxa bona befuna ukubuza ngababuye ngokukutshengisela obana bona balokufuna ukukwenza bengakwenza khonokwana after 5 years vela abantu bazaba bavotele.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-PF obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo sekhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi akhethe uhulumende olohlonzi ozasebenza ngobuqotho avuselele amankampani kube le misebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Abantu abanengi abakhulume leStudio 7 kuleli dolobho bathi bakhangelele uhulumende ozaletha kutshintsho kwezenotho. Bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe idale lekhabhinethi elilamalunga alohlonzi njalo athembekileyo. Omunye wabo unkosikazi Nontobeko Mabhena yena othi ukukhethane ngobungane lobuhlobo kumele kuphele.
Sikhangelele ukuthi ikhabhinethi ezaba khona ibe ngabantu abakwanisa ukwenza umsebenzi, isikhathele ngabantu abangakwaziyo into abayenzayo. Nxa kuthiwa nguMinister of Trade sifuna ukubona i-trade isiba khona, ama-companies evulwa especially ngapha koBulawayo. Nxa kuwuMinister of Health kungabi nguMinister of Death please.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Busani Moyo uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abakhaliphileyo njalo abangabantu abasakhulayo.
Khathesi i-cabinet esiyifunayo sifuna i-cabinet entsha yabantu abancane ngoba le yabantu abadala i-cabinet ebevele ingasebenzi. U-president kawufanelanga ephinde futhi abantu bona bebelokhu besebenza kusukela 1980 kungela nto ekhona ukwehluleka kwabo kutshengisela ukuthi umsebenzi wabo bengawenzi. Ngakho ke iCabinet esikhangeleleyo khathesi yiCabinet yabantu ababe besazi umsebenzi, ube mhlawumbe ngama-professionals abe ngena kuma-ministries abakwazi ukuthi izinto zisebenza kanjani.
Kodwa abanye bathi akulalutho olutsha abalukhangeleleyo kuhulumende kaMnangagwa ngoba ehluleke ukugcwalisa izithembiso azenze nyakenye. Osakhulayo unkosikazi Martha Dube ngomunye wabalombono lo.
Sikhangela ukuthi lokhu belokhe wangenayo eminyaka ophelileyo asizange sibone itshintsho, kodwa into yayikhona yinto yayivele ikhona isenzakala.
Umongameli Mnangagwa ukhangelele ukukhetha abaphathi ntambo bakahulumende wakhe yiloba nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo, yena othi uMongameli Mnangagwa kasoze enelise ukuliphakamisa ilizwe eyedwa.
Esukhangeleleyo ukuthi indaba ze-economy zilungiswe okuqala. Okwesibili, ukubana bonke abantu baseZimbabwe baphathwe njengamaZimbabwe, kungabi lobandlululo lokuthi ukuthi umuntu lowo usekela ibandla eliphikisayo, lo usekela ibandla elibusayo. Sikebe kuqakathekile ukubana uhulumende yona lowo ongenayo omutsha kodwa omdala abone ukuthi nxa ebusa ubusela ubuhle babantu bonke eZimbabwe, ababusi bekhangele ihlangothi elilodwa.
Uchamisa labantu bomanyano wakhe abe MDC Alliance kabahambanga emkhosini wokugcoba uMnangagwa lamhlanje, kodwa singabona yini kusiba lokubambisana iqhaza phakathi kukaMnangagwa loChamisa bengena mhlawumbe kuhulumende wokusebenzelana?
Ye, kungaba kuhle sibili nxa bengasebenzelana bebonke. Ngoba nxa sikhayela kathesi uMnumzana uChamisa kulama-supporters amaningi ikakhulu emadolobheni. UMnumzana Mnangagwa lama-supporters amaningi emahandleni. Kuzaba nzima ukuthi lalo oholayo kathesi ahole engelasekelo oluvela emadolobheni. So mbona ngazani ukuze sithuthuke siye phambili silungise umkhonomo welizwe kebe kuqakathekile ukuthi besebenze bonke.
UMnumzana Dumisani Nkomo yincwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ilunga letale lePhalamende la kwelemelika uSenator John McCain kasekho. UMcCain ubhubhe izolo ebusuku ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. UMcCain ubelilunga lebandla lamaRepublicans njalo ubesaziwa kakhulu ngokuba lomcabango ozimeleyo. Waphatheka empini yemelika leVietnam ngeminyaka yabo 1960, wabotshwa kulelo lizwe wahlala entolongweni okweminyaka emihlanu. Ubephatheke enhlelweni zemelika eziningi eziphatha amanye amazwe agoqela eleZimbabwe. Ubeseleminyaka yokuzalwa engu-81. Ilunga leMDC ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe emelika uMnumzana Dan Moyo uthi elemelika lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe.
Ilizwe le-America lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kaJohn McCain ngoba ube ngumuntu ohloniphekayo oqakatheke kakhulu, noma nje ebe ngumrepublican but izenzo zakhe ube ngumuntu olwela inqotho, olwela izinto ezithuthukisa ilizwe eziya phambili. Ube ngumuntu lwana esithi ube ngapractice i-partisan politics ngoba even ukuvota kwakhe esikhathini esiningi kusenate for imithetho ethize ebifakwa ubona ukuthi kwesinye isikhathi uvumelana kakhulu lama-democrat ehlukana ama Republican sabona even nge vote ye Obamacare lapha ama Republican through u Trump ezama khona ukuthi bayiqishe yena wama lama Democrat
ubezihlupa njalo uMcCain ngokwenzakala kwamanye amazwe ngisho la semthethweni ebunjwa nguhulumende weMelika ephatha amanye amazwe ubephatheka kulokho ungathi umhlaba ulahlekelwe unganani.
Ngiyavuma kakhulu ukuthi umhlaba ulahlekelwe kakhulu ngoba esikhathini esiningi siyabona ukubana i-America iyalida entweni eziningi and ama-decision enziwa yi-Congress noma i-Senate yalapha aya-affecta kakhulu amanye amazwe endabeni ze-trade lobudlelwane. So ya umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe ngokushona kwamaKhethi.
Umnumzana Dan Moyo ngoMDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe kuleviki sesibuyela ke kwezombusazwe esixoxa lomnumzana Calvin Manduna yena ongisakhulayo oyisizalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika. Uyafunda uManduna njalo uyasekela ibandla elibusayo ibandla leZANU PF. Namhlanje sixoxa mayelana ngamazwi kamnumzana Joseph Chinotimba yena olilungele lebandla leZANU PF. UChinotimba uthi ukhangela ukufaka isicelo kuParliamente ukuthi bajintshe isisekelo sombuso lapho ithinta indaba ezihambisana ngeminyaka efunakalayo yokuba ngumongameli weZimbabwe. Ngombono wakhe, nxa umuntu efisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 hatshi amashumi amane 40. Masambeni kumnumzana uKelvin siyezwa ukuthi yena njengomuntu ongisakhulayo njalo osekela ibandla elibusayo ibandla leZANU PF ulubona njani udaba lolu. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana, unjani?
Hayi ngiyaphila baba unjani?
Hayi ngiyaphila. So Kelvin uyizwile indaba ekhona bhuti, yini umbono wakho?
Ngingatokala I don't know if ukhuluma ka Comrade Chinotimba is the party position or nguye kade ezikhulumela kurally, but assuming he was serious, I think that is his opinion. Abantu in general bafuna ukubona umuntu omature in as candidate for ama presidential position, but immaturity ayila age as far as I'm concerned. Latin America I age 35 the constitution minimum age. I know Comrade Chinotimba this is not targeted at Richard Mensah, but in the past we have an e-history. When we used to make our constitutional amendments targeted at individuals to suit Mugabe, and we don't want to go back to that era where we are tinkering with the constitution in a reactionary manner.
Njengomuntu ongisakhulayo njalo ololwazi oluthile mayelana ngomthetho, ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ngafeze kalokho?
I think ukhona. Imajority ikhona kuParliament, certainly in the National Assembly. KuSenate, angiboni ukuthi bengathola i-support efunekayo ukuthi yenze yona i-amendment leyo. But angiboni in general nje i-support ikhona, both ku-National Assembly ukuthi abantu in the two-thirds requirement ubevumelane lakho lokho.
Hayi ke, Calvin, ngikuzwile kahle. Masigqiba uhlelo ngamazwi okunikeza uhulumende ukhuthaza umongameli ukuthi athuthukise abontanga, wena utheni?
I think it's very important ukuthi ile new dispensation iphakamise ama-youth and focus on indaba zama-youth and ama-needs ama-youth, especially in the economic sphere, but or in a political level. Kalisukubaka ama-youth ku-agenda yethu ukuthi be-participate in politics. It's important also for i-renewal yama-party. Lathi kuZANU PF, I would love to see more and more ama-youth getting involved and engaged as the baton is passing kuma-youth now. Mele sikhumbule ukuthi when we fought impi for liberation, it was ama-youth who were at the vanguard. So it should be ama-youth again who are the vanguard of new dispensation lay.
Hi, Kelvin, ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle ukuba la ukuhlela.
Hi, ngiyabonga Rami.
Hi, ngithokoza umuhle lumzwile umnumzana uKelvin Manduna. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo, olivalisayo nguMike Hobe, ngithi libele viki elishukela.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Hello Coco bitch, babe tell me
what's
up. We been on my sigo we. Oh, I was saying we want.
Ningalithola njani zulomuhle kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke. Namhla sikhangela ke ukuthi indaba abanye abantu abanengi bengajadi. Nginehlandla ngoba lomnumzana Ezra Jesus Banda, lo mama ke uSikhagumbo kule South Africa. Lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Dube njani.
Uphile kakhulu. Ngiyamukele lawe mama uSikhagumbo kunjani?
Ngiyaphila kakhulu njani.
Hayi mphile kahle. So akuthi ukuthi kanti indaba abanye abantu bengasajadi kulezi zisuku kuhamba njani?
Le indaba enzima kakhulu kulezi nsuku. Indaba ye-economy yengathi iyinkinga kakhulu. And abantu sebegijimisa imali. Uma ungathi uyashada, uthole ukuthi umuntu wakhona akanamali. Igenge encane, especially abantwana abancane laba bakwazi ukubekezela emuntwini onganamali. Yikho nje ngabona ngathi kungaba kuyinkinga kakhulu.
Okunye sibanda kuyini?
Ungathembekali, ungathembakali, abantu abasathembani edu. Nxa unkosikazi uMbele Jaka lakhe akakusela kuthembana, sesisaba ukuthi ngendlela sokwabe uyakhona into zaku-social media lokhu, kukhona okubenza kuzwa ngalo mama engilaye, kumbe ngalo baba engilaye. Abantu ke i-trust kayisekho, akusela lokhu kuthembana.
Kwezwa kuyini kulokhu-ke Makhumbi?
Nama ngathi ukuthi kwenzakali, njengoba ekhuluma nje uBhuti uSibanda lapho ukuthi i-social media. I-social media yengathi sibulele umphakathi kakhulu. Ngoba izinto zakhona zonke ziyashesha vele. Manje 2 minutes umuntu seqonyiwe, 2 minutes sebehlangene, 2 minutes umuntu akhona segula vele ugcina ungasazi ukuthi kanti vele umhlaba ufunani.
Into ekhona khona boDube ngizala ungezelela njalo kumagumbi. Into ekhona ukuthi ke akusekululu ukuthola umfazi, kululu ukuthola indoda. Abantu akusafani nakudala ukuthi umagumbi laba nqabe benqunyelwa bekhonjiswa kothatha isikhathi esithi. Khathesi ke Dube ngisikhuluma nje khathesi nge 5 minutes lesikhulume ngayo. Ngaze ngithola umuntu nqa ngifuna ukuthi ngicambala la phansi emacansini ngiyahamba. Kodwa bese ngizibuza ngeva kwenisukana ukuthi umuntu lo nguye ngamthatha yini ngathatha laye. Sembona kuthi ukuthi ngakwenza komunye umuntu.
Khonoko ke magumbo kuyahlupha. Kathi kwenziwa kuyini ukuthi abantu sebephoba ngamaphakaphakathi?
Okunye environment le especially lana eGoli hayi impilo yakhona inzima kakhulu. Environment yakhona esiphila kiyo these days kunzima. Akufani nasemakhaya.
Kakwenzakala eGoli kuphela. Kwenzakala nalapho esikhona ubongilandi la ukhona le mazwini lawo kaphetheya. Abantu sokulo mncintiswano esingathi yi-competition ukuthi hayi ngile jaha elinje. Umuntu la sezibona ukuthi ayi ngiyasalela leli jaha lakhe lile mali la mhlawumbe lo muntu ephathini sewela icabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu uzomgcina kathathu. Umuntu lo ufuna nje ukuthi athayela ukuthi ama-test and pass.
Okunye kwenziwa yikuswela. Ukuswela yikho kwenza abanye abantu begcine besenza so. Okunye kuswela, okunye kuzekelela. Abadala nabo kwesinye isikhathi abasakwazi ukukhuza abantwana. Njengalapha eGoli umntwana wala eGoli kashaywa. Ungamshaya uyabotshwa. Sokunzima vele kakhulu.
Angazimbele ukudla futhi magumbu kumbe kudliwana abantu sebephomba ukuhlala benganile abantu abantu vele abadlulele ukuthi bangene ecansini. Akusela muntu imizwa yakhona sihlalise egcekeni nje behlangana abantu nje sebegcine kudala kwakungenzakala kudala lokho.
Pho ke kungalungiswa njani magumbu khonokho?
Hayi lokho lami anginalwazi ngoba angithi lapha izinto zakhona ziyakhula abantwana bakhona bakhulile inyama yakhona inkukhu zakhona zikhula nge 2 days amacheese la niko kwenza abantwana bebe so abantwana bakhona lo mfushi wakhona bawufuni sebejwayele khona lokho kwakhona la lapho vele kunzima kakhulu akula sixazululo ngoba nasekhaya nakhona kunzima bese ngathatha abantwana bethu siwakhandisema ekhaya manje ekhaya nakhona lapho kusahlaleni.
Kuba khonapho-ke baba Sibanda uhluvala uhlelo.
Ye, ngiyabonga kakhulu-ke oqathele ukuthi abantu bafundise abantu zihloniphe nxa umama zihloniphe nxa ungubaba ungatukanga lo muntu esitaradeni kumbe ku-social media ukuthi hayi nangomuntu.
Ye, phosilekuthina khonapho Makhumbo.
Ngiyabonga kakhulu ngokuba sehlelweni hayi iqinisile ukuthi abantu kufanele baziphathe kahle.
Yes, yamuzo lapho ke umama Oscar Gumbo khona ngale ke kwele South Africa, lo baba Ezra Jesus Banda khona ngale ke kwele Britain, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Sigcina amasiko
kwethu.
Siyabonga ngohlelo lwamasiko lakuphila kwabantu Gibbs. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upheteni namhlanje?
Namhlanje ngiphethe umbhalo esiwuthatha kuncwadi kaPaul ebhalelwa kwabaseRoma, ichapter inga-4, ivesi lapha isuka ku-18 isiya ku-20. Uthi yena, ngakufaka ngalindlela ukuloba kukaPaul, uthi yena kuthemba wakholwa emelane lethemba elokuba yena angaba ngubaba wezizwe zonke ngenxa yendlela ayetshelwe ngayo ukuba isizwe sakhe siza kuba njalo. Kazange axege ekholweni lwakhe nxa ekhangele umzimba wakhe owawufanana lokuthi usuvele ufile ngenxa yokuba yena wayeseleminyaka elikhulu. Njalo nxa ecabanga ngokuba umkakhe uSera uyinyumba, ukungakholwa akuzange kumenze ukuba yena axege ekuthembeni izithembiso zikaNkulunkulu. Kodwa-ke yena wakhula waqina ekukholeni kwakhe, wanika inkazimulo yonke uNkulunkulu. Lumbhalo ukhuluma ngo-Abrahamu. Siyakwazi ukuthi u-Abrahamu wathi uNkulunkulu emnika isithembiso sokuba uza kuba lezibulo lakhe u-Isaac, lokuba uza kuba ngubaba wezizwe zonke. UNkulunkulu wakhulumisana lo-Abrahamu eseleminyaka engu-100. Lo mkakhe uSera wayeseyisalukazi, okokuthi ngemvelo kwakungeke kwenzakala ukuba uSera angazithwala abe lomntwana. Ngakho-ke yikho nxa sikhangela lo mbhalo engiqeda ukuwubala, kwakulula ukuthi u-Abrahamu alahle ukholo lwakhe. Kwakulula ukuba u-Abrahamu angathembi ilizwi likaNkulunkulu, ecabanga ukuthi uNkulunkulu lokhu antshele khona kusoze kwenzakala. Yikho u-Abrahamu wathi ekhuluma lo mkakhe uSera, ilizwi likaNkulunkulu lithi uSera wahleka ngoba esithi ngiyisalukazi ngiyinyumba, lokhu vele kungeke kwenzakala. Kukhona umumo esingena kuwo, okokuthi nxa ukhangele kulula kakhulu ukulahla ukholo lwakho. Kodwa lapha sifunda engathi isifundo esiqakathekileyo, sinanzelela ukuthi vele lona ukholo lunamathelane lethemba. Ngakho singathi mina ithemba yiso isisekelo esiphezulu lapho ukholo olwakhiwa khona. Ungabona usulahle ithemba, uyabe usulahle ukholo lwakho. Lumbhalo uyasitshengisa ukuba isizathu sokuba u-Abrahamu engalahlekelwa lukholo lwakhe yikuthi wagcina ukuthemba kwakhe. Ukwethemba kwakhe kazange akulahle. Ungabona abantu kumbe isigaba kumbe isizwe silahla ukuthemba, kuthi ukuthi siyabe sesilahlekelwe lukholo. Ungalahlekelwa lithemba, kuthi ukuthi usulahlekelwe isizathu sokuba vele uphilelane. Usulahlekelwe isizathu sokuba ikusasa yakho ayisekho. Ikanti nxa ulethemba, ulethemba lokuba hayi kusasa izinto zizatshintsha, ulethemba lokuba izithembiso lezi engizithembileyo kumbe lokhu engikukhangelela ukuthi kwenzakale kuzagcina kwenzakele ngesikhathi esifaneleyo. Ngiyananzelela lapho ukuthi nxa sisiya kulombhalo engake ngakhuluma ngawo okholo, lithi lona uthi wona lombhalo kwabaseHebheru chapter 11 verse 1 ithi ukholo yikwethemba ukuba kuzayenzakala izinto lezo ongaziboniyo. Ngathi kumbe ukholo yinto esiyibambayo engabonakaliyo, ento esifuna ukuba iyenzakale phambili ngale. Ngakho ukholo aluthi lona akusoze kwenzakale ngenxa yokuthi into yakhona awuyiboni. Kodwa ukholo nxa lunamathelane lethemba, luthi lona lukhuluma izinto ezingekhoyo njengezinto esezikhona. Mlaleli wami,
bambelela ungalahli ukholo lwakho. Singalahli ithemba, asibambeni ukholo ezintweni zonke uNkulunkulu asithembise zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Yathandaza. Baba ngegama lika Jesu, wonke lo muntu onilaleleyo, kulabanye abadengeleyo, kulabanye abasathe befuna ukulahla ithemba lokholo. Ngiyathandaza uba uNkulunkulu bancede, basize bethole ukholo lwakho ngegama lika Jesu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcotshwe uqala umsebenzi namuhla. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.